A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 25th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are focusing on today's campaign by the government calling on the United States and its European allies to remove sanctions on ZANU-PF officials and entities, saying they are affecting ordinary people.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. 0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are streaming live on all our Facebook platforms, so please join us at VOA Ndebele and VOA Shona and VOA Studio 7. We're also live on all our platforms on the web, so please visit www.voashona.com and www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com and join in the conversation right now.
President Emmerson Mnangagwa today led the campaign against sanctions imposed on ZANU-PF officials and entities by the United States and the European Union, saying the measures were killing the economy and affecting ordinary people. Mr. Mnangagwa spoke at a poorly attended gathering at the National Sports Stadium in Harare following marches by most.
The poor attendance was also pronounced in other cities like Bulawayo and Mutare, where many people stayed away. While President Mnangagwa in Harare and the European Union were punching back on Twitter, saying Zimbabwe's problems are as a result of bad governance and corruption and not sanctions, as they are targeted.
Lingabalitsha nanjani emakhaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Siyadibana-ke lamhlanje kungolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk. Sikhuluma ngodaba lwezijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika le-European Union. Esikubonileyo lamhlanje ikuthi umongameli Mnangagwa ukhokhele umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwalezi zijeziso. Okungumkhankaso oqhutywe la ngamanye amazwe akumanyano weSadaka ngemva kokuvumelana kwalumanyano kubana kumele ubambe iqhaza ufuqe ukhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium, uMnangagwa lamhlanje emini uthe kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele njalo zibulala umnotho. Uqhubeke wathi okumangalisayo yikuthi izinto eziningi ezikhulunywa yiMelika le-European Union eziphathelane lamalungelo lokubusa kuhle. Uthi okumangalisayo ukuthi sowazilungisisa lezo zinto kodwa izijeziso lokhe zikhona. Bebebalutshwana kakhulu abantu enkundleni ye-National Sports Stadium. The stadium was almost empty. Njalo sibone lasenkundleni ye-White City kobulawayo bekunjalo laseMutare. AbeMelika labe-European Union labo be-Twitter lapha enkundleni zokuxhumana bekwala ukuthi izijeziso lezi ziphazamisa uzulu jikelele, bathi ziqondiswe kulabo eziqondiswe kubo abalutshwana abangamalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo bathi cha, kazi iphazamisi uzulu weZimbabwe jikelele lezi zijeziso. Kanti-ke bathi udaba lwamalungelo kumele lulungisiswe, udaba lombuso wentando yeningi kumele lulungisiswe. Okwamanje bathi hayi, uMnangagwa kakafiki khonapho, usawephula amalungelo, kawuhloniphi umbuso okhululekileyo, kusakunengi okungahambi kuhle. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje kuba nalilo. Ubukile yini ekutshengiseleni lokhu kumbe lisihlalele emakhaya. Nxa lihleli emakhaya elisitshela ukuthi kungani. Mafi.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Live Talk nhasi tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi munyika nekunze taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nevatsigiri vavo kuNational Sports Stadium apo panga paine kuratidza kwanga kwakarongwa kukuratidzira vachishora ivo zvirango zvakatemerwa dzimwe nengo dzezano PF nevamwe makurukota ehurumende asi taona kuti munzvimbo idzi kwanga kuri kuita tirwa mhembero idzi kana tingati kuratidzira uku kwanga kuine vanhu vashoma taona zvakare kuBulawayo ku White City Stadium kwanga kuine vanhu vashoma nekwaMutare kusakubva kwanga kuine vanhu vashoma atanzwa ivo vamunangako vachitaura pachiitiko ichi kuti masanctions anenge iwo gomarara vachiti ivo ndozviri kuvasunga zviri kuita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi asi taona zve paTwitter tichiona hurumende yeAmerica nemuzinda wayo uri muZimbabwe vachinyora paTwitter vachitivo kwete ba masanctions aya kana kuti zvirango izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuramba ichiita zveuori uyezve haisi kuremekedza kodzero dzevanhu uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu nekupambwa kwechisimba kwevanhu ndozvimwe zviri kuita kuti zvirango izvi zvirambe zviripo saka tida kunzwa kwamuri kuti imi makwanisa here kuenda kune zviitiko izvi kungave kuri kwamuri ikoko mungavi 10 kuine zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe ivo vanga vari kuratidzira vachiti aiwa havasi kufara nekuratidzira kwanga kuri kuitwa kuZimbabwe kwekuti masanctions abviswe saka zvimwe zvatichange tiri kutarisa kana imo muno muWashington zvakare manga muine nhengo dzezano PF asi panguva yatataura nevanga vari kumuzinda weZimbabwe kwanga kuine munhu mumwe chete kana vaviri vakwanisa kupinda pachiitiko ichi saka pindai muchirongwa mutitaurire kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi uyezve munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here zviri kuedza kuti zviitwe panyaya iyoyi kubviswa zvirango zvii zvamunofunga imi nekuonawo kuti imi zvingaitwe nenyika kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe saka tichange tiine vanyarikane vari kuuya paprogramu yedu iyoyo inotionesana tichizeya kuti tione kuti zvii chaizvo zviri kuitika saka pindai muchirongwa uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei mubva manyora imi namba dzenyu kuitira kuti
yevo kunjalo mavelasa njengoba limuzwa ikhuluma kona pa Washington bazamile ukutshengisela abekeli bezanu PF sigodlweni kodwa bekulabantu ababili kuphela kwele South Africa babuthene abasekeli bezanu PF bebamsanela abasekeli bebandla le-ANC ePitori batshengisela phambi kwesigodlo se-European Union lesemelika besithi kumele zesulwe isijeziso eNgilandi eLondon sibone njalo intatheli izindaba yethu Ezra Jesus Vanda esethulela udaba lokutshengisela okuqhutshwe yizizalwane zeZimbabwe esigodlweni seTanzania okulilunga leSadaka besithi izijeziso lezi akumelanga zesulwe and Mava, we have our first guest, and that's Honorable Tabitha Kumalo, chairperson for the MDC. Honorable Kumalo, good evening and welcome.
Very good evening and thank you for inviting me.
Yes, let's dive in. What's your take on the, anti-sanctions campaign that we saw today, and we know that you did not participate. Can you explain why?
As Zimbabweans in Zimbabwe, we did not participate in the anti-sanctions demo because as far as we are concerned, those are targeted sanctions of ZANU-PF government, which is violating the human rights of Zimbabweans.
So, kira ipapo tichivunza nerurimi rwamai kuti sei imi seMDC musina kuwanikwa muchipinda muchiitiko chanhasi changa chiriko ikoko.
Sebato reMDC rinotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Isu hatina kupinda musekasi yanga ichiitwa neZANU. nemhaka yekuti zano nehurumende yezano vari kutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe tahwa nekutambura.
And Makumalo, let's look at some of the key things that Mr. Mnangagwa talked about in his address. I'm looking at his Twitter feed here. He says, despite opening up the political space, strengthening the rule of law, transparency, accountability, and ramping up the war against corruption, crippling sanctions remain. Zimbabwe is simply held to disproportionate standards like no other country on foreign direct investment have hampered every single sector of our economy. The claim they are targeted when banks and entire sectors are cut off from funding. The average Zimbabwean pays the heaviest price. That's President Emmerson Mnangagwa there tweeting like an hour ago after addressing people at the National Sports Stadium. Uyakhuluma Makhumalo uthi lingathi ngama-targeted sanctions. Kodwa iqiniso ngokutsho kwakhe ubaba Mnangagwa ukuthi amabhenki ayalelwa ukuthola imali phandle. Ilizwe leZimbabwe kalivunyelwe ukuboleka izimali phandle. Hathi ngendaba ze-corruption kuphela. Hathi ngendaba ze-corruption kodwa ngendaba zama-sanctions. Uthi useyilwisile i-corruption inkohlakalo. Sokule i-rule of law imithetho isihlonitshwa elizweni. Ngakho akusela sidingo sokuthi zibe khona lezi zijeziso.
Esingasakwaziyo ukuthi asikwazi ukuthi ukhuluma ngelizwe leZimbabwe liphi, ahlala kulo liphi. Kodwa kusimangalisi ngoba ungahamba eBoredelbrook, udubo thina esilubonayo ngapho ondlaleni alukho, kabaluboni. Nxa yena esithi ufuna ukuthi kube le-foreign direct investment, i-foreign direct investment izabuya njani? Thina sacathelwa yi-15 billion. Nxa sisehluleka ukuthi sigcine i-15 billion, bese sisanelisa ukuthi amanye amazwe bathathe imali ebhatala i-residence lawo mazwe esithi ngama-taxes, bathathe bazonika uhulumende wezanu oqatshelwe yi-15 billion. Lanamzuku uzoqatshe 15 sezathatha ukuqatshe 3 billion. Lanamhlanje leyo 3 billion asikwazi ukuthi uye ngapi, iyaya ngapi, bese kuthiwa amanye amazwe asinike imali. Sithe siloke sithi kumbe njengoba leyo 3 billion deciding, sabantu abalitshumi kuleli lizwe abayibo abanikazi bemali yeMelika. Sambe shuwa likhona ilizwe alabantu abaesebezingabengasakwazi nokuthi bayitshontsha bayisanga.
Siyabonga Makhumalo, qhubeka ubambile. And we have our second guest. That's Honorable Kindness Paraza, chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Honorable Paraza, good evening and welcome.
Good evening. How are you there? Good evening, Zimbabwe.
We are good. Thank you so much. Hanzi Nasima Rohwa Nesha Muyenyu Inemu Yu. Vanvariku. People are wondering, kuti, what happened to Nandare National Sports Stadium? Vanwanga Sunga Zivere kuti Panachiru Widi?
No, and if you tell a chief and our chief and Wanga Sunga Zivere, Nandare Sanga Kune Kodazaravan, Tamacha Isi. Na first lady kubva pa Robert Mugabe Square kusvika ku National Sports Stadium and vanhu vanga varimo, asi dambudziko ndere kuti chakati nyika yose ngaite ma same demonstrations kunzvimbo dzavanogara kana kumaprovinces. Saka kwava chete vanga vari mudhuze meHarare ndovauya kunhandare yeNational Sports Stadium. Saka vamwe vese vaitira kwavanogara kumaprovinsi dzavo. Saka hapana kana chakaipa isu tafara zvikuru nekuuya kwaita vanhu and nekuruka vanhu vachiratidzira kuti masanctions havachamata. tinotinetsa ini ndechekuti unoona muzimbabwe kuti zvigoti itoni zimbabwe pane kuti kuti aiwaka mapercentages ngaabve nyika ibudirire kumberi asi unoona mumwe munhu achi asingadi achisadzara racho izvozvo regai ndikuti ndakaenda kuRwanda inini ndikanogara ikoko kwemasvondo ndichitaura nevekuRwanda ende Rwanda munozviziva kuti vakaurayana muna 1994 1 million vashuti nemamoderate hutus vakaurayana asi vapedza kudaro vakati aiwa takaurayana ngativakai nyika yedu vane chirongwa chavanoti agachiro zvinoreva izvo kuti ngatibatanei tienderere mberi zvino iye zvino zviri kufamba Rwanda iri kufamba yavapamberi petu zvisingaite takutoenda isi kuRwanda kunodzidza zviri kuita Rwanda zvino asi wouya kuZimbabwe unonzwa vamwe achitsoropodza nyika yake achitsoropodza nyika yake kunyanya vari kunzeko nevamwe vari opposition kuno nekuti vatikudza kuti pamwe maforeinas acho achitigadzira nyika yedu hakuna muforeina amwe achitigadzira nyika yedu
tombopindira ipapo vaparadza
vanhu vakati aiwa isu tega tozvigadzira tega njeni
vaparadza tombopindira ipapo tichiti vamwewo vari kuti asi imi sezano pf zvanga zvisiri nani here kuti mutore mari yamashandisa kuti muite machi yenyu iyi yeanticorruption muchibhadhara madokta nezvimwewo nekuti taona pasina kunyatsobuda vanhu vakawanda uyezve pane ari kunyora panapa tinashi takawira ari kuti stop my abductions first fix your problems Lillian Mando ari kunyora kuti zvishoma zvamuri kunzi muite nevakakutemerai zvirango sei muri kuzvitadza
ndakupa mhenzaniso ndati Rwanda kwakapa vanhu 1 million asi vakaregererana vakati leti mufuwara handiti imi munoramba muchingotaura zvinhu zvakapera zvinhu zvatakanzi vapresidendi vedu vamunangagwa vakaisa komishini panyika kana muchida kutaura zvaaugust 1 vakaisa komishini endiyezvezvi maabduction makazonyara mega panyika imivi ndimakato makatoita kuti nyika isvinire pana dr magombei ndimakabata kaimi dr magombei achiti anzinda hamene kwandasiyiwa kunyabhira uko ensofoth achiratidza ari confused ende makamunyadzisa hapana kanga amuita abdakana
aiwa vaparadza ipapo regai tipindire ipapo vaparadza yava magombei ngatimboisiyai titaure zvemasanctions zviripo apa kuti muri kuzvitadza sei
ngataure zvemasanctions ndezvekuti iye zvino vana chiremba vakapiwa mari kune bhajeti renyika iri ranga riri nebhajeti kune bhajeti renyika kana unoziva kana imi muri muzimbabwe muchiti hakuna masanctions asi vakakukomberedzai vaenzi vachiti aiwa pane mune masanctions sadhiki yose ichiti zimbabwe nemasanctions ende africa yose ichiti zimbabwe nemasanctions imoti hamuna let me tell you one thing according to hikiri united nations United Nations Article 41 United Nations Charter inotaura kuti aya masanctions atakaitwaya ari illegal because haana kutariwa neUnited Nations Security Council therefore they are illegal sanctions and but unoona mumwe muzimbabwe achiti there are no sanctions unenge uchida kuti iwe unoda kuti nyika yako iparare
Makumalo, mas before we go to our listeners. Makumalo, ngena kona api ya muzu, honorable kindness paradza. Yakuluma lapo.
Iza zidi ashaba. Tiri kuti isusu. Ma sanctions aripo muno muzimbabwe atotanga nemuzimbabwe tozoenda kumiri. Muzvipatara hatisi kurapiwa. Inini ndini example yacho I did asthma attack ndikaenda ku public service kwandiri ndine medical aid ndikasvika zvikanzi hatina solution yokuti uite tikuise inhaler to make matters worse I was using the same mask that was used by I don't know how many people there was not even cotton or spirit to at least disinfect the mask But just because I could not breathe, I had to use that infected mask. Those are sanctions for Zimbabweans. We are going, if you go to my shop, to the hotel, a whoop. Because we know 10 kgs, we have with $90. Totaura Namushanda not umbrella $300 Bamwezi. Chikafu achisi kuti ndo sanction iyoyo. Takuenda muzvipatara kuti tinofa kwete kurapiwa ndo sanction yevana vemuZimbabwe. Zvikoro zvedu tikutaura izvozvo hapana zviripo maticha haasi kupatara mari kuti vaende vachengete mhuri dzavo ndo masanctions atikutaura. Tine mari inogara ichingodonha every day pairi kupamba matombo oga oga. Mari yacho iripo yakazara mumabhanga. But kuti upinde mubhanga racho utore mari yacho upuwa $30 makoini.
Inavana
paradzava vari kupenga zvokuti akutoita furo. Vari kugara mumabhorodhebhuruku. Unoona munhu achivaka imba inoita chikepe. Wozvibvunza semwana wemuZimbabwe kuti ko munhu uyu mari ari kuiwanepi. Tovudziwa nana paradzava kuti 15 billion yanga nyangarika nanhasi hakuna kana one munhu akaenda mujere. Pavakatorera masimba kuna Mugabe zvikanzi bodozve mbavha yanga ari Mugabe tikati tazviona. Karei garei izvozvo kwapinda vamunangagwa kune 3 billion isingahwiki kuti akaitwa sei tikabvunza zvikanzi aiwa bodozve ndo nhema vanhu vendisi magara chenyu ndechekutaura nhema. Nasi magunjika watiudza kuti kune vanhu gumi vezanu obviously ndiwo vakabata maus dollar nai vedu vevaparadza ngatiregerei kunyeperana vana vemuZimbabwe vatambura problem tino inini newe toiziva asi chatikukonewa ndechekuti tiudzane chokwadi vanhu vezanu bvumai kuti nyika yamira nemusoro. Asi sevana vemuZimbabwe todiniko kuti tigadzirise vanhu vahwa nezhara vana vedu vahwa nekunwa mbanje nekuputa mbanje dzamunotengesa imi vana paradza kozi ndini nemari yekutenga mbanje dzacho nana cocaine. Mutitengera vana vedu doro vana vedu vazvidhakwa unongomuka muZimba unogara pasi pemabridge vana venyu venyu vari kunana New Zealand kunana Dubai kunana China ko isusu vana mpurwa vasingagoni kuti vana vedu vaende kunze kwenyika todini. Izvozvo mukarwara imi hamuna problemi ungokwira ndege chete maenda kuSouth Africa makwira ndega maenda muChina maenda kuIndia kunorapiwa. Musadaro vanhu vee matambudza vana ve muZimbabwe zvenyu zvokutambisa mari kuti munoende kustadium uko muti masanctions amude muchitengera vanhu matupisa nemachipisi necoca-cola potoro remvura iye munhu ari mukati momo ane dziki nevana vasingadye vedu we regerai kutamba neupenyu hwevanhu
ndizvo
makangwara vaparadza
mudzai
vana venyuZimbabwe chokwatigadzirise nyika.
Siyabonga Makumalo. I know honorable Paradza wants to respond but tatudzoka kwamuri timbotora mavatereri mafi.
Hello kola.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuDubai.
Hey, taura henyu tinzwi.
Ya henyu yemasanctions yanesa shoma. Chino one chete singanzwisisi ndechekuti toda kuti
taurisai mbijana mukoma.
Tida kuti hurumende yeZimbabwe iti udzewu pari kunyatsa kubata masanctions chaipo. Handiti vari kuti nyika yaenda kumawere because of masanctions handiti. Saka isusu tida kuziva kuti ari kubata papi chaipo chaipo.
Regeiti vaparadza vari pano vezanu PF regei mubva mavabvunza vaparadza pane muteereri ada kubvunza apa ari kuDubai hanzi masanctions aya ari kunyatsobata papi chaipo chaipo.
Ndazvinzwa very good zvombo vasisikagani kupindura zvataurwa na Kumaro Rupangu ndafara zvikuru achiti akaenda akanoshaya mitoka kuhospital ndafara zvikuru akuzviona kuti zvinhu zvavakatsvaga ivo sedc zvavakuvadzokera ingozi yavakuvadzokera ndivo vakaenda nana Piti nana Walshman kuna kuvaamericans ndo vana Piti vakanyora inozi zvijera yakuti kuvadzai zvinezvi ende ndafara zvikuru nokuti masanctions aya hase ZANU-PF chete hase vanhu vanosapota ZANU-PF chete naivowo vaakumanzwawo saka chatakakumbira panitani zuro tiri muparlamendi takavati vakomana nevasikana imi tiri vamwe tiri tese tiri mazimbabwezi chivitaure varungu venyu avo kuti aiwa zvatibvisai masanctions kuatwadza zvese zvatiri kutambura izvi zvakakonzerwa neMDC yakaenda kunokumbira masanctions kuAmerica nekuBritain musatombonyeperwa zvimwe zvese izvi zvandiri kutaura ndochokwakende zviipatira ndo zvakaitika BT Wolfman neMDC ndo vakaita craft zigera right ndotidzokera kune mukoma ari kuDubai uyu masanctions haana hasiri targeted ari muZimbabwe zvinotaurwa zviya tari targeted kunarii kunarii government yeZimbabwe right now nemacompanies ese in other words nyika yese iri under sanctions mabanks edu they cannot transact nemainternational bank nekuti vakavharwa vese imavo neIMF nemaamerican nemabritish nemaeuropean kunzi aiwa musatreda neZimbabwe makambanizi edu isu shamwari hakwanise kutenga zvinhu kunze uko nekuti vari kurambira havana mari yacho chekutanga two mabanks haasi kukwanisa kutransacta tino inonzi de-risking yekuti macorresponding banks edu
kumatenga sei kunze kwenyika malambagini emahani miriyoni kana muchitini mamubvumirwe kutenga ko masutu hatikuona amakabheka
vakaradza
Order, Honorable Kumalo, we'll come back to you later, Honorable Paradza make his point. Pesaiva Paradza.
Hakuna chanda ndaipotaura ndiwa mugadzi wakataura vega kuti hakuna chakadaro izvi vatina mari yakadiwa handi imadzangotaura ose tiga vamugadzi vega vakataura vasati vafa handiti ende iyo iri kutaura umwe 3 billion 3 billion imari yakaenda kucommand agriculture patiri kurima uku kubatsira kuti nyika isimuke tichirima isu fanika iri ndiri murimi izvozvi ndiri kutogadzirira kurima saka ini mari yakaenda kucommand agriculture haina kurasika mari yakaenda kuzvikwereti indotori nechikwereti chandisanda bhadhara chandi kutonokuti takaita drought gore rakapera handa kwanisa kubhadhara chikwereti chacho
chetuakwanisa kubhadhara Honorable Paradza, ndimbopindira ipapo. Muri kutaura nekuti mune chikwereti. What we have seen, and this is a fact, many people in ZANU-PF, you know, people in high offices vari kuaccess my loans from the government and they never pay them back. Nengo zvezanupf kutaura kuno vaimbova maministers nemaministers you owe ZESA millions and millions of dollars. Some responses. And you never pay. You never pay back.
Okay, gentlemen, let's get back to the sanctions. I think
for some ZANU-PF officials, we have seen that. Okay, let me go back to a statement by the U.S. Embassy that I wanted to read to you. Also, Makumado will be coming to you after this. They are saying there is no U.S. trade embargo on Zimbabwe. U.S. companies are interested in investing in Zimbabwe, but are deterred by the massive levels of corruption, economic uncertainty, and weak rule of law. Diamonds worth $10 million would fund water treatment chemicals for Harare for 4 months that Zimbabweans desperately need, but they were shipped out of the country for training purposes in courts and never reached the intended destination. An American firm won tender and was ready to provide top quality construction of the Dema power plant in 2016, but the contract was taken away and given to Sakunda, who never bid on the tender. Corruption deters foreign businesses. Makuma longena kona posina gaigu Paradza.
Loku, wati nkume ngulima luzwayo. ichokwadi chakanaka hachiputirwe newspaper. Hakuna munhu ari normal akazvagwa akashandira mari yake yake kubuda dikita kuti aunze mari munyika ino vaparadza kuti inini mari mutori. Izvozvo muri kubvuma henyu kuti ni magetsi mune zvikwereti, asi itsusu tikudzimirwa magetsi 18 hours pazuva and iwewe ndoenda kuchipatara uruti uri kufara kuti hakuna mushonga. Saka zvakuratidza kuti wewe wakagarika, because inini Zimbabwe yanga ina Mugabe ibvi nanga tichichungurudza ndaienda kuchipatara ndairapiwa. Pamakatora inini taitenga chingwa dola nasa kutenga $15 taitenga hupu $4 $10 taikutenga izvozvo makutonga imana paradza takutenga $90. Regai kunyepera vanhu endi zviya zvokuti hatisi kutreda. Moda kutreda zvakadini? Mune vanhu 10 muZimbabwe vamaka vakapa maus dollar ndio vane kodzo rokuti vabate maus dollars vaite zvavanoda munyika muno, ndivo vari kutreda kumiri. Izvozvo wadya jena wakatenga Lamborghini pano, wadya jena wapinda muparliament last parliament, all of a sudden wadya jena wane mari yekuti atenge Lamborghini. Munhu wega wega anofunga unozvibvunza wega kuti aitambira mari muparliament. Chakamuitisa kuti asatenge Lamborghini iyo asati apinda muparliament chii? Chazochinja kuti atenge Lamborghini iyoyo. Ndi makaitengepi muZimbabwe? Makaitenga kunze. Musati kunyepa kuti hatisi kutreda, tiri kutreda. Kuwedzera ipapo vanhu vedu vari kuva nezhara. Humanitarian aid iri kupinda, chibage chiri kupinda chekupuwa vanhu, asi zvamunoita imi vana paradza manje. Makusvika kucholocho makuti kana usiri wezanu hauwane chikafu. Chikafu chamusina kutenga inini chakatenga nezvizarwa nedzimwe nyika. Iyo America yacho yamusingadi, yamuri kuti isusu tii takati vaite masanctions imi muchityora kodzero dzevanhu. Kana America yako yacho musingaidi, muri kutsvagei ikoko? Handi mune tunhu twenyu. Masanvidhera yakaitwa kuAmerica kuti imimi muri mbavha munoba, hatitoda kushanda nemi kusvika mabvisa umbavha. Imhosva here? Muri mbavha zvinozikanwa, hazvi zvokufungidzira, nemi mozviziva. Saka tiri kuti isusu ngatimborega nyaya dzokuti mozviita imimi vanaturo magenga ndimi mazona akabodo. Manyepo yenyu hachashandi. Iko zvino muri mapropagandista ari kuAmerica amuri kubhadhara mamiriyoni nemamiriyoni kuti imini mugezeswe. Apa hamugezeseki, because muchipedza kugezeswa muri nguruve unodzokera madhaka. Saka izvozvi matitira mashura 1.2 million US dollars muchitenga tupisa nemachipsi nekokora nemvura, asi muchipatara umu munhu ada kuita dialysis muchina wakafa. Munhu aita asma atatu waawati iwewe wafara tere kuti hanha kurapiwa ndofa. Ndikafa zvochinjei? Ikodzero yangu iri mumbumbiro romutemo kuti I have a right to health. Ende ise hurumende vanaparadza, mune kodzero yekuona kuti zvipatara zvinoshanda, kwete zvenyu zvokunorapiwa kunana Singapore.
Ehe, honorable, tokutendai tombokubatai muromo ipapo. Vaparadza munogona kupindura, asi musati mapindura regai ndimboverenga zvataurwa nehurumende yeAmerica panyaya yezvezvirango. Vari kuti iwo Zimbabwe loses up to $1 billion per year due to corruption. Corruption deters foreign direct investment. US company decide where and when to invest based on a conducive and lucrative business environment. It's not sanctions. And the failure to implement a market-based agricultural policy opens the door to corruption in the government subsidy programs and severely exacerbates the food insecurity problems of Zimbabwe. And it's not sanctions. Pindura Newtons. Vaparadza.
Corruption havana kuisa ma Americans havana kuisa ma sanctions nokuda kwe corruption. Ndozvekutanga tungaisirwa ma sanctions ndokusikanamutakura rin muna 2000 ndochokwaizvozvo. And then havana kumurava
nhare dzenyu vaparadza.
Corruption iriko corruption and yepe iripo vamunangagwa vakabvisa anti corruption yakanga iripo iyeyo vakaita minyowani and iye zvinezve vakaisa nyowani iri kubata vanhu zvinoda president and iye zvinezve maamericans namabritish vanenge vachititi hanzi rule of law you must reform and president is a reformer ari kuzvinezve vari kuda iye zvinezve zvina maelectoral reforms andauya muparliament tine takaita kosa takabvisa kosa tikane mova takabvumiranana kumaro muparliament beso isu takawanda tiri 2 sentences you know and hatina kana kumbobokana navo kuti takuda kuita house kubota takaita consensus tapedza kuita consensus kuma 4 am vatiti vakasumuka vakatendawo zviyani kuti aiwa tikabvumirana aiwa magona magona aiwa tikafamba zvakanaka vabuda panze nekuti vanonge vachida prezi tikati aiwa aiwa takaipa sevitete takaipa asi takabvumirana tiri tiri muparliament right two iye zvinezvi ma media law reform tikuita vamunaka kwa kati ngatiite takaraza chinhu chinonzi aipa chiyaiya takaipa zvakanayaenzi aipa yakaipa mutemo uyoyo saka iye zvinezvi tiri kuda nemitemo yakanaka tiri kufamba takatopedza iye zvinezvi maripoti edu achaatenda muparliament tokugadzira mutemo taoneo takatobvumirana isusu zasir kuti we are going to free the media in this country must be free saka hapana dambudziko then toita kuma electoral reform right maelectoral reform iri kuuya to amend tobvumirana neconsensus nanakumana vatiri muparliament zvavanoda izvozvo tozvidawo kuti saka hapana dambudziko tobva ipapo motane commission yakaita marekomendeshonsaaaaaa president vakaita committee yavo yemaministers kuti toda kuti mione tibongorere ripoti racho tigoimplimenta marekomendations akataura zviri kuitika izvozvo right kwozoita maobserver missions report akaitwa vemaeleon za-2018 pane zvavakataurawo zviripo president vakati aiwa ngati zviitevedzere zvavakataura saka zvese zvavada kuti tiite tiri kuita
vaparadzariripo
vaparadzataita zvee
izvozvo tombopindira ipapo vaparadza
hurumende iyoneku havadi zvaruke itonga
Honorable Paraza, tombopindira ipapo. Saka pane timeline here. Tichiona kuti manga muri kuti nhasi nemanga muri kumacha mamacha. Maratidzira. Pane timeline here yekuti tizoona masanctions ayachibviswa. Nezvamuri kutaura kuti muri kuita, muri kuzviita nguva yakaipi iwe. Your line is very bad. We're going to call you back, I think, Ntunga. Let me take a caller. Hello, caller.
Makadi sisimavhe.
Aiwa tiri wadi tikutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura makoni kusouth africa.
Taura henyu mongoti gaga nhasi pano pari kupisa.
Yes. Aiwa nhauye machi yavaita yezanu iyo chekutanga ndadawo kutaura ndichiti vanhu vezanu vanhu vane problem. Problem yavanayo ndeyekuramba zvinhu zviri pachena vachizvidhaivheta kuita kuzviisa kwavanoda ivo iko zvinezvi pekutanga paradza ari kuramba kuti vanhu vanga vari vashoma otaura kuti vanhu vanga vakazara handenokuda ndokuzara kwavo kwava kutaura chechipiri akutaura kuti masanction haana kuisirwa haasi matageted ari all over munyika yese muzimbabwe kunyepa kuri pachena kunenge kuri pachena kuri zvinozikamwa ndaida kunzwa kuna paradza kuti atitaurire chikonzero chaicho chakaisirwa masanctions kwete zvavo ivo zvavanotaura ivo zvekuti land watwa tinoda kutaura america nebritain nenyika dzese dzakatemera masanctions kuna ana munangagwa naanani vese avo kuti vaitaura chikonzero chekuti kudii vachitemera masanctions izvozvo kana ataura taita zvakataura chaizvo chaizvo totarira toona kuti ndezvipi zvavakagadzirisa pane zvaakataurwa izvozvo chaizvo chaizvo machavaita yavo iyi masanctions ari kutowedzerwa nezvavaita izvi ari kutowedzerwa
aiwa mashoko makuku turegei titore vamwe muve nezuva rakanaka Ntunga.
Yes, and I'm sure Honorable Paraza will respond to that caller, but siivuye kuwe makumalo ngesindebele ngiyazi kuti ufuna ubaba uParaza azwe ukhulume ngolimi aluzwayo kodwa baningi abalaleleyo abafuna ukuzwa ngesindebele abangasizwayo isishona. Lina njengebandla yebo sike sakhuluma ngokuthi kaliphathekanga kuyini elifuna kwenziwa nguhulumende okungenza izijeziso lezi zesulwe ngoba simzwile ubaba uParasa uthi eParliament lavumelana entweni eziningi imithetho efana lapho phosa uayipa ukuthi yesulwe kodwa lathi seliphumile edalela eParliament leqa lathi hayi lokhu it's not enough imithetho leyo lokho imivi kodwa lalivumelene edalela eParliament liyiguqula lathi hayi sesivumelene lapha sowukuhle
thina njengebandla le-MDC uParasa kakhulume iqiniso mhlana welanga lemubhu babe vele izani ibuye izitshele ukuthi okukhona yikho kuzadlula ngoba bona bayimajority saqala salwa kuze sifike kuzomtshaya u-4 ekuseni sisila lapho kwahlatshelwa kwaba yiyeyeyeyeye baze bavuma sesiqalisa ukuthi no lekhi likwenzayo sikho so angatshe ukuthi sazivumelana salwa labo ukuthi size sanelise ukubathengisa ukuthi lokhu likwenzayo kayisikho njalo into ekhona lapha Ntunga ngiyekuthi izanu seyaqambamanga okwesikhathi eside okokuthi laba sakwazi ukuliqiniso kuyini iqiniso lisegcekeni bathi bona bawina ukhetho ne-constitutional court namhlanje babize uZulu waseHarare lokungela muntu asiyeni emvambijane umgabe uthiye kade sila kwakubomvu kuthegebhe abantu be-MDC stage sonke okutshengisela namhlanje abantu beHarare kabaseko bayingapha abantu nxa bona ukuthi bona besithi bona bafuna ngabantu yiyo esithi i-indicator ngesilungu ekumele batshengise ukuthi abantu abasabafuni ngokokuqala lokhu yiyo esithi i-legitimacy ngesilungu sisuke khonapho sifuna kube le migoqo ukuthi uma sisiya kuketo hayi khona lokhu esikubonayo ukuthi izeki igcwele ama-CIO namasotsha izanu yezibambileyo kuma-polling station bafaka amasotsha osobhuku obani bani akusebenzeki bathi besuka khonapho batshontshe futhi ukudla okumele kuphiwa abantu ababulawa yindlala bayekusebenzisa ukuthi beyekhankasa ukuthi banqobe ngoba besazi ukuthi uZulu ubulawa yindlala akula muntu ozayekile ukuthi avume ukuthi ngezanu uma esebone umumbu usufikile umuntu leviki engahle sithi khonokho yini gogo izinto okumele siziguqule khonokho uParasa ukhuluma nge-media reform bakithi akudingi phepha ukuthi singene ePhalamende siguqule nxa besitsho beqinisile ukuthi bafuna ukuguqula into zonezo ngase sibona ku-ZBC lathi sivunyele ukuthi sikhulume hayi khona ukuthi sikhulunyelwe ngase sibona lathi ku-ZBC ibuya lapho esihlangana khona njenge-MDC ithatha amazwi isiyatshela uZulu lanxa umthetho lowo ungenziwa lokhu yikho kuzakhombisa kuZulu ukuthi hayi kungani bayazama so alapha sikwazi lapha ukuthi baza kuguqula khathesi ngo-2030 njalo kumele sazi ukuthi ncwadi na sanelisile ukuthi silwe kulow house bangahamba kwisenethi bazibambile because osobhuku iy'nduna zonke khona ngale ngezama konke sabe sikuvumele bathi babakuguqule futhi khona ngale so siyabe singenzanga lutho kodwa yeyi sabe sikutshengisa uZulu ukuthi yizizifise zona esizifakileyo asebezitshintshile uParasa yizinguqulo sizifunayo zonezo bayekele ukuthi kabesi sikhuluma kunjenje kuthiwe namuhla i-holiday ngokuthi bakhankasela ama-sanctions amazane thina besibhalile mhlaka-16 sibazisi ukuthi mhlaka-24 sifuna ukungena emgwaqweni sitshengisela ngodube esilalo kwathiwa sokubhalileka kwanelanga saliswa kodwa bona kabazange bake babuzwe lutho le mapolisa abekhona ebakhapha ilizwe bani elinjalo nxa ukuthi bona bafuna ukuguqula amapolisa ngawabo amasotsha ngawabo umsebenzi wamapolisa amasotsha kutshaya abantwana basezimbabwe yizinguquko esizifunayo
Nguva ama socha iumuzu wawe usema paragini. Ama socha kabachai zitana nizalelo dishe. Ama socha umsebenzi wawe iku zimbela izita. Ezi zangena elizwe miletu. Uweze utisi ngalimari.
Siyabonga makhumalo qhubeka ubambile mavi stadium lale.
Arigaiti mbotora kola wedi varipana sitisatenda kuna kola arigaiti mba acknowledge varipana pa Facebook page rupana pepe shonga arikuti please face reality Mr. Paraza respect human rights lili nice arikuti wedi wendifone reiwo andine masho kukuzi chipundu arikuti makhumalo fambai vauze icho kwa adi. Ana Musangurie Mubai Wanzi, police killed a vendor last week. Zanu Irizi. Carrington Mangwiro, and no reforms, no elections for 2023. Tinashe Takawera's sanctions is going nowhere. They killed a vendor last week. They must stop murdering people first. Na Ana Arkutimbaiwa marching and demonstrating abandoned Zimbabwe. How come ZANU PF marched today and police were agreeing with such a lie on sanctions? ZANU is the elephant in the room or the house. Ashley Nyanyiwa and Ngabaende kuchaina ka kwavano temba Megan Arkuti, yes. Sharing tuna Peggy Nyamandi Arpano. Thank you, Peggy, for watching. Tinashe Takawira and the woman away. Arbutorana Abagwenzi. Victor Rimbindi and Saneta Isu. Please, my sanctions are to vase and Mazano Chungavendi. Ocean Munami and Zivaka and Esparaza. Avandiswa Granisha Mukutaura Ata. Jimson and Zimbabwe. Yakaura. One day, one television station. Mukore Uno. I worry getting the Kuna Kola. Hello, Kola. Hello, Kola. Kola muripo ere. Vanenge vadona pana parigeti ende kuna vaparadza. Vaparadza manga muri kunzwa kunyerekedzwa nekuda kutaura pinda emdariro tinzwe pfungwa dzei.
Chekutanga ndoda kubopindura pane mukoma ambopona.
Mhm.
Wandoda kupindura ngachiti hanzi masanishes ari targeted and so forth. Yeah, ndoda kuti ndichitaure Zimbabwe right now vakateerera kuti right. Vese vari palisi yema sanctions ari kutambura wanga unachitambura ndiani hakuna vari kutambura ndiwe neni vanhu vari kumusha ordinary people ndo vari kutaura saka kana munhu uchiti hakuna ma sanctions ari targeted unenge uchirevei uri kugara muZimbabwe here kana kuti uri kugara kunyika ipi ma sanctions ariko right zvino ndangaritaura nenyaya yekuti yemitemo yandachitaura yekuti parliament dambudziko riripo ndere kuti parliament ine maprocesses ndoda kuti vanhu vateereri vanhu parliament ina maprocesses I know kuti vanhu vari very impatient vada kuti zvinhu zvingopinduka just overnight and so forth and izvozvo ndo zvatinotaura kana pandinosangana nemadiplomats ari muno muZimbabwe maambassadors vari so impatient nenyaya yeZimbabwe kuti hanzi you must do my reforms aya overnight haiitiki overnight because I'm a process. Ma kumalo anotoziva kuti kuparliament hakungo mhanyiwi zvine process saka tiri kuita zvese izvi nenguva yazvinofanira kuitika saka ndangatitini president vamunangagwa vakati ndiro vakaita mareforms avo nokuti kuti vakaposerwa nani asi aiwo vakati ndo regai ndiite nekuti vari kuda kuti vachinje zvinhu nekuti Zimbabwe yakanga yagara 37 years ile tichitambura right masanction takatarirwa masanction between 1980 to 2000 tanga tina masanction masanction akazouya after 2000 after Tatola Lane saka kana munhu asinganzwisise izvozvo handizivi kuti anda kudzivisisa chii ende kana munhu asinganzwisise zvokuti iti na Wolfman Mule vakaenda kuamerica vakabata chidhokumendi chakazoita kuti dzizera inorwe handizi kuti vada kuita chii kana ini muri kuAmerica ikoko munofana mukatsvagai tsvakuike kuti ndeipi imwe nyika kunze kweZimbabwe kuda nenyika one kana kuti mbiri dzakatemerwa mutemo neAmerica tinoita kai asi America yakaita nyika agezeni mutemo agene Zimbabwe isu hatiti hatitemi hondo neAmerica isi hatina America haina kumbotipamba nyaya ndeyekuti iye zvino America yakavaka embassy yavo munomu 300 million 290 million embassy the second largest in Africa munomu from Kenya
Zvino kana tiri nyika isina VCP iri isina pasiri vaka vachiri embassy yakanaka kudaro ine mari inodhura kudaro pane zvavanotsvaga muno munyika yetu Zimbabwe we are so rich in terms of minerals ndozvamunofanira kuziva even nguva yaSmith pane masanctions paya America yaibvasa masanctions isapota Smith nokuti yaida chrome yedu ndozvamunofanira kuziva zvino izvi hamuti kuzviita you suddenly uno developer manager kana pane zviri chokwadi hamuri kuzwa chokwadi
saka munhu atombo kubatai muromo ipapo vaparadzi
zvataurwa na guru wangu Kumalo zvimwe zvacho nokuti handinyatsotaura zvakanaka naka chindiveri chinombodipota asi ndinonzwa hangu zvimwe zvinhu
batai makadaro
unless mukasamaraiza
All right, okay. Mbubatei ni makadaru tine mtere ni mtunga.
Hey, yebo mafsi, tate ubaba uta uove. Kunja ni mlaleni?
Napia ni mbaba.
Aisi ya pila, ya izu indabi, nkunjivu teyo.
Anguti za mtolisele sorupaka atipati, ubaba inze lukuluma ngayo, yebo kwezo mnoto, ilizwa lumanga kuhle kuze kuthi lendawo ezamagugu ngikhuluma ngendaba zegold yama-diamond yebo sinothile but iproblem ekhona sinamasela yikho but ama-sanction afakelwa ngamasela ngoba iZANU-PF iyephula amalungelo abantu uma kuthiwa kuphula amalungelo abantu one yabulala abantu akula khetho umuntu uma ikhuluma i-speech loba yini uyakhibhinethi yabanjwa uyakuzindawo uyabulawa uyezwani yikho ukufakwa ama-sanction la ndambende sifisa ukuthi ngathi ama-sanction bangakhuphi ngoba ma bengakhupha bazalihlala besithi bona yibo bakwazi ukuthuthukisa umnotho plus betshontsha leyo mali babe sebevulele ithuba elihle ukuthi izikhulu zidle kuhle njengoba zisidla kuhle okwakhathesi babe kungasi ukuthi iZANU-PF yenza ukuthi ngathi baphila ngamagazi abantu nalaba ababulala abantu ababesifa
hayi siyabonga ngombono wakho mlaleli
but nambende ubaba lo engakhuluma iqiniso ukuthi ama-sanction bafakelani ukuthi khona lokhu kuthi ilizwe laseZimbabwe lingabambani lamanye amazwe akakhuluma iqiniso akafanelanga ukuthi kula masela yibo amasela akhona but ngathi abazama ukuthi belungisise indaba yokuthi abantu bephathwe kuhle ezweni labo ukuthi loba yini abayifisa bakwazi ukukhuluma kuzokuthi le nto le ade eyikhuluma esithi abantu ade begcwele abantu ngisho ade bengafiki ngisho ne-3000 maybe abantu abambala ade bekhona umbe ade beyi-200 sesithi ade gcwele abantu estadium sibonile istadium esukuthi ade siyikhangela athi se-Cape Town but amakhamera ade sithengisa yonke into khona lapha e-Studio 7 kade sizibonela yonke into nokuthi kude kuyesihambela amanga la.
Hayi siyabonga siyabonga mlaleli ngokusipha umbono wakho. Before we come to you Honorable Paraza, sibuye kuwe Makhumalo. Let me read another tweet from President Mnangagwa. He says, we will fight the sanctions just as we continue to engage in the spirit of peaceful coexistence with all nations of the world. This is now the key pillar of our foreign policy. It's time to end the sanctions. It's time for Zimbabwe to rejoin the family of nations. Give us your take, the Honorable Kumalo, as we wrap up.
Yes, well, like I said, it's just unfortunate that Paraza and Mnangagwa live in Zimbabwe that some of us don't know. I don't know what fight he's talking about. As we speak, the social media is about the UK is already going to be imposing sanctions, meaning to say they are doing something wrong, because if they're doing something right, this will be okay. We don't need a foreign police at this point in time. We need a national police to restore our livelihood as Zimbabweans. Because what we are saying, ZANU-PF is killing us. We are having just 1 million a day. And Paraza has put it correctly. He says, those that are under sanctions are not feeling the pinch. Yes, they are feeling the pinch on Honorable Paraza. You have stolen the US dollars. You now want to go and take them in Europe. Because in China, you have taken enough, there's no room. Trust us, comrades. the same children that you sent outside this country who were educated in the same universities that you went through, and you chucked them out and they started a group of greener pastors. They are coming back fighting for their right, because that's their future. And they will show you what democracy is. So what you can only do now is you listen to the next generation or you are doomed. Because trust me, wherever you are going to go in this world, as long as it is outside Zimbabwean borders, Zimbabwean youth, our children are out there. That we took to university and selling our livestock for them to look after us. Instead, we are dying. Mm-hmm. And they cannot look after us.
Mumboti dene shona tuvata sutu kira kuna vaparadza. Takushika kuma gumo nguwe duya vaya kujikana na pana.
Jiri kuti nyaya kuti wa munanga gavari kuti wacha gwani nyaya masankins. Azu badari zu. UK zu jato taura kuti warguwe zera. Nyaya iri ipondeyo kuti. Wana paradza taura ati iye. Wanwe zanu. Wakapa kwane masankins. Awasu kuiwona namu. Ine mavana vemuZimbabwe. Chokwadi chiripo ndechokuti vanaparadza vatoba ma 15 billion aya ma 3 billion nevanhu 10 vakabata ma US. Vapedza kuti vanoviga mari yavo mumasis account. Kuti kana takuda kuitsvaga mari toishaya asi hazvibudi vachitumira gore rino. Vapangaka kuti tine vana vatakadzidzisa muma university. Mukatengesa mombe. Mchiti wanawa wachapinda mabaza umuchenge tai. Wanaiwa wakazo wana waka kosa wabude mnika. Warikunze. Wanaparaza kungo krosa bota chete. Wacha adresa machea sina wanu. Wacha adresa machete ama sina wanu. Wacha rova wanu. Wacha tiburea usaka watisa.
Thank you the Honorable Kumalo. Honorable Paraza, you have 3 seconds. Give us your last word.
But the thing is, this narrative, these are the people who are in opposition and they lost election and they are bitter. They will continue to be bitter and so forth. What they want is to join this government. That's what I'm talking about. All this noise is not about anything else. They want to join this government. They think it is a great betrayal. No. With the lost elections. Kanamaru Zama elections. Mirirai. Ingura. You see. Kanavanevanu. Why did they lose elections? We have 145. We won 145 out of 210. That is 145 seats. Iwa kata 63 seats. Because Iowa. Aywa, that's president, Tamujwa. This is how we're so stupid.
Vaparadza, ngatidzokerei kuma sanctions. Atinguva yedu yadyana namanje.
This is just a tired narrative. That's so happy you can hear Kuma Lachitaura. She's so happy to say, yes, I can wait for my sanctions.
Thank you so much. Unfortunately, we have no airtime.
Thank you, Honorable Paraza. Thank you so much. Thank you, Honorable Paraza, for your kindness. Let's leave it there. Honorable Kindness Paraza is a ZANU-PF lawmaker. We also spoke to MDC lawmaker. Tabitha Kumalo, this is it, Zimbabwe. I'm Tungamili Nkomao.
And I'm Marvelous Mchanganya, who is saying, meet us again next week, where we'll be giving you what's happening in Zimbabwe and outside. Bye bye.
Nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani.